manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 11 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi Magweta aDr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare Hurumende inoti ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo zvisinei nemutongo wanezuro Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magwete mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro, wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare apo vakadzokera kubasa mushure memumwe mutongo wedare iri wakati vaende pamudyandigere. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta arikumirira vakika vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti havana kugutsikana nemutongo wanezuro nekudaro vachiri kuongorora kuti vaupikisa here kana kuti kwete asi vati vaisa chikumbiro kudare chekuti mutongo wakaendesa vamalava pamudyandigere musi wa15 mwedzi wapera urambe uchishanda kudzamara dare reSupreme Court ranzwa chikumbiro chavamalava chekuti mutongo uyu uiswe parutivi
saka chikumbiro chedu chanhasi ndechekuti takamirira kunzwikwa kweapiwu iyi mutongo wakatongwa navana Joe namaimitarehwa pamwe najaji Mutore ngauve mutongo iwo unoramba wakadaro dzamara wasendekwa parutivi neapiwu koti ndiyo yatiri kuti live to execute the judgment pending appeal yataendesa nhasi
Nyaya yavamalava yatsviriridza munyika uye pane nyaya dzakawanda kumatare dzekuti vasiye basa nedzimwe dziri kupikisa mutemo wakashandiswa nemutungamiri wenyika vaema Solomon Ngagwa kuwedzera nguva yavo pabasa weConstitutional Amendment No. 2 Act gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vaudza Studio 7 kuti vamalava vachagara vari kumatare pachinambo chekuti vagare vachitonga nyaya
vamalava varume vabva vambomira parutivi vasiya hofisi iyi hofisi yenyika haizi hofisi yemunhu mumwe chete ndomaanira ndirozviita kuti chigaro chichangozova chisiriko chenyika vantu vamalava vatu vamalava vari vamwe munhu vangozvisa parutivi paregera nyika nebumbiro remutemo zvichienda mberi
mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zvave pachena kuti gakava pamusoro pavamalava harisiri rezvemutemo asi kuti irave rezvematongerwo enyika
mutemo unowanzo vakudivi revari kutonga kunyanya sei kana ivo vari kutonga varivo vanogadzira mutemo wacho sezvakaitika muno muno mutemo wakagadzirwa nevemapato ezvematongerwo enyika zanupiefu iriyo iri pamusoro saka zvemuri kuona izvi hongu idande rinomboitwa richidai pamwe pari kuitwa rinonzi dhirama asi zvetiri kutoona ndezvematongerwo enyika
asi nezuro gurukota rezvemutemo vaziyambi vakaudza Studio 7 kuti mutongo wanezuro unoratidza kuti matare anoshanda akazvimirira mwedzi wapfuura vakika nevamwe vanosanganisira magweta echidiki vakaenda kudare High Court nechikumbiro chekuti vamalava nevatongi vese vematare eConstitutional Court neSupreme Court Vasawedzerwe nguva pabasa kana vachinge vasvika makore makuma nomwe. Vatongi vatatu vedare iri vachitungamirirwa naJustice Appius Joe vakabvumirana navakika nevamwe vavo, izvo zvakaendesa vamalava pamujandigere. Kunyange hazvo vamunangagwa vainge vawedzera nguva yavamalava pabasa nemamwe makore mashanu vachishandisa Constitutional Amendment No. 2 Act, asi vamalava vakapikisa mutongo uyu kuSupreme Court ndokubva vadzoka kubasa. Izvi ndizvo zvakaita kuti vakika vadzokere zvakare kudare vachiti vamalava vasungwe nemhosva yekuzvidza dare. Asi dare reHigh Court rakati hapana mhosva yakaparwa navamalava, richiti kuenda kwakaita vamalava kudare reSupreme Court vachipikisa mutongo wachivabvu 15 kwakabva kwaisa parutivi mutongo waJustice Joe nevamwe vavo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakaitenderedza vatafadzwa muguti vanoti vachaenderera mberi nekuchenesa guta, kusanganisira kuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Kunyange hazvo dare redzimhosva rakamisa kuputswa kwezvivakwa izvi nezuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kuchirongwa chekutambidza zviri pamutemo mapurisa ekanzuro yeHarare zvekushandisa pakuimba, vamuguti vati kumiswa kuputswa kwezvivakwa zvisiri pamutemo zvakaitwa nematare ndezvenguva pfupi chete, vachiti vachashandisawo mitemo kuenderera mberi nekuputsa zvivakwa izvi senzira yekuchenesa guta nenharaunda.
Hatisi kudzokera shure, titarova basa sebasa zvavasati vamboona. Vamunangagwa vakakudzai kuvuya shamhine munyu, takasvika.
Vachitevedzera mashoko emutungamiriri wenyika pavaitaura zvekuti vanhu vacharangwa neshamuine munyu, vamuguti vatiwo vese vakavaka pasingatendedzwi vacharangwawo kuburikidza nekuputsirwa zvivakwa izvi. Vamuguti vatiwo kunyange hazvo pane vari kuvashora kuti vari kupindira nyaya dzemakanzuru, vati vacharamba vachishanda sezvo vakaona kuti makanzuru ari kutadza basa raanofanirwa kuita rekuona kuti muguta makachena uye vagari vari kutevedzera zvinodiwa nemitemo.
Ndinonzwa zvangu vanhu vachitaura vachiti PDC vari kupindira nyaya dzemakanzuro. Dai maiita basa renyu nemazvo uye maiita zvamaitarisirwa makore makumi maviri apfuura, pangadai pasina chikonzero chekuti ndipindire.
Nezuro, dare reHigh Court rakambomiswa kuputswa kwezvivakwa zvisiri pamutemo kumusha weChitungwiza mushure mekunge sangano reChitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust richitungamirwa nemukuru weChitrust amai Diana Alice Kuvheya rakakwira kumatare. Amai Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sevagari vari kutarisira kuti makanzuru pamwe nevakuru veHarare vachatevedzera zvakaturwa nemutongo. Amai Kuvheya vati sevagari vari kutarisirawo kuti kana vakapiwa pekutengesera pakanaka vachaenda kwavanenge vapiwa.
Tiriko takagadzirawo kuti kana vatapuwawo pave pekutengesera pakatsarukana pane mvura pane zvimbuzi tinokwanisa kuenda, nekuti kunyange mumugwagwa imomo matiri kutengesera tine marisitsi ekuratidza kuti tiri kubhadhara kukanzuro yeChitungwiza ende vari kutambira mari dzenu.
Amai Kuvheya vati kutengeswa kuri kuitwa neveruzhinji kutsvakararamo, vakatiwo nyika ikavandudza upfumi nekumutsurudza maindastry vanhu vanobva mumigwagwa vachiendawo kumabasa.
Hapana asiri kuziva kuti ivo ibasa remaoko kana kuti mavendors ndiro chete basa ririmo mukati meino nyika nekuda kwekuoma kwezvinhu. Dai kwangu ine indastry hapana nda kuonekwa achitengesa mumigwagwa, hapana nda kuonekwa akamira pamasaidhi yemigwagwa achiita zvidhinha achigadzira masofa kana kuita zvakasiyana siya.
Makanzuru eHarare neChitungwiza vachibatsirwa nemapurisa akatotanga hurongwa hwekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Asi hurumende iyo yakambenge yabuda nechisungo chekuputsa dzimba dzakavakwa papurazi reSolomio Yakati nemusi wechitatu haichaputsi dzimba idzi sezvo vagari vachange vachinyoresa kuwana mastend avo zviri pamutemo vachibatsirwa nekambani yemunyori wezvemutemo muZANPF vapo mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Godfrey Mutimba anotiudza zviri kuitika kumasvingo pamwe nemamiriro akaita chirwere ichi munyika yose.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 kuchiredzi vanoti uwandu huri kubudiswa kwemazuva mana apfuura huri kuvatyisa sezvo guta iri riri kuramba riri roga rine uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi pane mamwe maguta ose mudunhu rese remasvingo. Dzimwe nzvimbo mudunhu remasvingo dziri kubuda dzisina kana munhu mumwe chete anobata nechirwere ichi panoongororwa vanhu zuva nezuva. Musi wechipiri H10 pavanhu 11 vakawanikwa vaine chirwere ichi mudunhu rose remasvingo, vapfumbamwe vaiva vekuchiredzi, vaviri vari mudhorobha remasvingo. Musi wechitatu 9/10 pavanhu 10 vakabatwa neCOVID-19 mudunhu rose, vese vaiva vekuchiredzi, uye nezuro musi wa10/10 vanhu vapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi vose ndevekuchiredzi. Mumwe mugari wemumusha wetsovani vamaoko mugodzo vanoti vave kutyira upenyu hwavo.
Sekuonawo kwangu, I think kuti there's been a realization yakaitika almost in town. My regulations in my COVID, they haven't been really been followed.
Mumwe mugari wemumusha wekwazava guta nemazambuka ekuenda kunyika dzeSouth Africa neMozambique uko vagari vanobira zvisiri pamutemo nekudara vanogona kuuya nechirwere ichi.
Vana vedu vakawanda veikunzvimbo kuno kuchiredzi, vazhinji vachona vanopota vachienda zvavo kuSouth Africa vachijamba bhodha, vamwe vachidzoka. Vakawanda vachona vanotaridza kushandisa nzira dzisiri pamutemo kudzoka muno munyika, takutyira upenyu hwedu.
Izvi zvatsinirwawo namuzare Nyasha Sigauke vachiti ivo hurumende inofanira kuona kuti vanochengetedza mutemo vapinda mumisha yemudhorobha iri kuita kuti vanhu vatevedzere zvisungo kuti chirwere ichisaparari.
Makesizi acho ari kungokwira, saka tachingokumbirawo kuti hurumende ione zvokuita weitibetserewo kuti upenyu hwedu huve sefu.
Hurumende yati iri kushushikanawo nekukwira kuri kuita chirwere ichi muchiredzi kunyange hazvo kusati kwava nemunhu arasikirwa neupenyu. Mumukuru webasa mubazi rezveutano mumasvingo Dr. Amedas Chamu vanoti hurumende iri kuita tsvakurudzo yekuti ione kuti chii chiri kukonzera kukwira kwechirwere ichi muchiredzi. Asi mutauriri wekomiti yeCOVID-19 task force mumasvingo Varojas Irimai vati kukwira uku kuri kukonzerwa nevanhu vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinotsvaga mabasa ekukohwa nzimbe muminda yetonga Hewlett pamwe nevamwe varimi vatsva.
Panguva inoi yakafana nekukohwa kwenzimbe kudai, vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana uya waine denda iroro.
Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vanhu 60 nevana vakabata nechirwere ichi munyika. Vanhu vabata nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 30,000 nemazana 4 ane 60 nevatanhatu 39,496. Vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana 625 1626. Vanhu 532 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pa600,650 zuro ane 452 690,452. Vanhu zviuru zvina zvine 400,001 4,991 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro, izvo zvasvitsa vanhu vabayiwa nhomba yepiri pazuro 300 ane 60,454 399,054. Zimbabwe inoti ine uronga hwekubaya vanhu vanosvika ma10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere ichi cheCOVID-19. Kunyange hazvo Zimbabwe ine chirongwa ichi, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kubaya vanhu ma10,000,000 kuchanetsa sezvo vanhu vakawanda vari kutadza kubayiwa nhomba yekutanga munzvimbo dzakawanda sezvo nhomba idzi dziri kushayikwa mumatunhu akawanda munyika. Zvichakadaro hurumende yeAmerica yazivisa kuti ichabatsira Zimbabwe nemari yekurwisa denda reCOVID-19 inotangira pa10,450,000 kusvika pa50,500,000 ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave.
Banga repasi rose reWorld Bank rinoti upfumi hwenyika uchakura nezvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 3.9% gore rino, asi pachine matambudziko nezviminga mupenyu zvinofanirwa kugadziriswa uye zvinoda mari kuitira kuti upfumi hurambe huchikwira. Richiparura gwaro rinodonongodza zvingaitwa kukunda matambudziko mune zveupfumi pamwe nekutarisa matambudziko anosangana nevanhu muZimbabwe, rakaparurwa padande mutande re3rd Zimbabwe Economic Update muHarare nezuro, bhanga repasi rose iri rakati kunaya zvakanaka kwemvura mwaka uno, kumuka kwemabhizimusi kubva mukumbokanganiswa nedenda recovid-19 uye ukuderera kweinflation nezvimwe zvichaita kuti upfumi hwenyika hukure. Asiwo bhanga iri rakati zviminga mupinyi munyaya dzeutano, dzidzo uye chikafu zvichakabata nyika manda matsipa uye zvinoda kuvepo kwemari pamwe nekujeka pamwe nekufambiswa zvakanaka kwenyaya dzebudiriro kuitira kutsigira kusimukira kweupfumi hwenyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chinhu chinenge chakanaka chose kuti upfumi hwenyika huwandudzike, kunyange hazvo mamwe matambudziko eurombo anogona kuramba aripo sezvo achida nguva yakareba kuti ange achigadzirisika.
Tirikuona kuti World Bank watokwidziridza growth projection yavo, nekuti pakutanga kwegore vakambotanga ivo vachitaura kuti economy ichakwira by 2.9%. Saka tinoona kuti vakwidza growth projection yapa 3.9%. Noi zvinhu zvinenge zvakanaka, nekuti kana ikonomi iri kuwandudzika kureva kuti consumer welfare yevanhu inowandudzika, uyewo zvinoreva kuti mabasa mainvestments anoti wandudzikeiwo, even though mamwe matambudziko eurombo anogona kungoramba ariko nekuti anenge achida time yakawanda yekunge ikonomi ichifamba zvakanaka kuti anga achideredzwa zvakanyanyisisa. But I think mashoko akanaka, uyewo ari maringe even negwaro raparurwo neMinistry of Finance and Economic Development yari kuti first quarter treasury bulletin iri kuratidza kuti first quarter upfumi hwenyika hwati kwiriireiwo, uyewo makaonawo zvakare even mapreliminary results akaburitswa neConfederation of Zimbabwe Industry aratidza kuti even capacity utilization muindustry yati kwiriireiwo tichienzanisa negore rapera.
Tiri kuonawo nguva imwe chete, Dr. Chitambara, World Bank iri kutaurawo kuti Zimbabwe ichakatarisana nemachallenge kana nezviminga mupinyi. Zvii zvamungataura panyaya iyo tichitarisa kunyaya dzakaita sedzeutano, dzidzo, magariro evanhu nenyaya yechikafu?
Tine chokwadi, tine matambudziko akanyanyisisa. Takatarisa atingati key social and development sectors zvakaita sana social protection. Vanhu vakawanda havana maformal sector jobs. Makaona even zvipatara zvedu mishonga tine machallenges, even staff complement chaiyo tine machallenges. Nyaya dzesocial protection kune machallenge akawanda, even mihoro inotambirwa nevashandi vehurumende kuno machallenge. Saka tiri kufara kuti hurumende tava nezvesurplus first quarter, takufanira kunge tichishandisa mari iyoyo kumasectors anoafekta utano hwevanhu, anoafekta welfare yevanhu, masekta akaita sana health. Ndokwatiri kufanira kunge shisa mari yakawanda ikoko.
Tichitarisa zvimwe zvakataurwawo negwaro irori, zvii zvamungadonongodza kana kuti zvamungakurudzira kuti dai Zimbabwe yaita sehurumende?
Zvakawanda zvinofanira kuitwa nehurumende. Zvimwe zvacho kuunza mareforms kumainstitutions ehurumende atingati maparastatals, state owned enterprises. Nyaya yemareforms yema state owned enterprises atinge yakakosha kuti gore rino iriratiri tinge tichiwana a bit of progress in terms of mareforms, nekuti ndo zvimwe zvinoita kuti munyika muikonomi muuye neconfidence.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Madzimai maviri ari zvizvarwa zveZimbabwe anoti akaona zvakakodzera kushandisa maoko vachigadzira zvimotokari zvinotambiswa nevana kana kuti matoi vari muBotswana sezvo vanga vasingadi kusakadzwa sechipfeko vachishandira vamwe vanhu. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Madzimai maviri aya anobva kwaMutokwa achigara muBotswana anoti ari kuita mabasa emaoko achigadzira matoi anotambiswa nevana vadiki senzira yekuti awane mari. Madzimai maviri aya, amai Privilege Mukande pamwe chete nemurora vavo ari mudzimai wehanzvadzi yavo vatichaona zvakata, amai ndozviita zvakata, vanoti vakaona kuti kushandisa maoko avo ndiko kungava pararamo iri nani muBotswana sezvo vasingawani rubatsiro rwakanyatsoti tsvikiti kubva kuhurumende. Amai Mukande avo vane makore 24 vanoti basa ravakadzidziswa nababa vavo mushure mekuripiwa sechipo muhope rinovapa maringa svika zvuru zvisere zvemapura eBotswana.
Sakurudziranga ndeyekuti vakadzi tinofanira kuti tione chatinoita nemaoko edu, tishandise maoko edu, tisamirira kuti kana tikaona tupula timirire kupuhwa kana kuti tizopfunga pfungwa dzakaipa kuti tinoba kana kuti tiende kupi. Kurudziranga ndekuti tishande nesimba.
Iyi mari yakawanda zvikuru kana ichienzaniswa nemari dzinotambiriswa vanoshanda mudzimba nemumapurazi muBotswana avo vanoona chiuru chimwe chete nemazana mashanu emapula pamwedzi. Kunyange hazvo basa ravanoita riri basa rinotarisirwa kuitwa nevanhurume, amai Mukande vanoti murume vavo vaMatthew Mukande vanovapa nguva dzose mashoko anovasimbisa. VaMukande vanoti vanokurudzira mudzimai wavo kuti aenderere mberi nebasa rake remaoko sezvo richiunza mari inobatsira zvikuru mukukudza vana vavo vatatu.
Umaungata upenyu zvine zvida kubatsira nabhozi chipo chaanacho kaka munhu kana ane chipo chake usakwanisa kumudzikirira chipo chaanacho.
Amai inozviita zvakata vanoti vakaona zvakakodzera kugadzira zvigadzirwa zvavo muBotswana nekuti zvinhu zvavo zvinotengwa nyore zvichienzaniswa nemuZimbabwe.
Pekutengesera pakanaka, nokuti ukaenda mutaoni macho saka ukaona pekutengesera pakanaka panenge pakachengetedzeka.
Vatichaona zvakata avo vanova murume vanozviita uye vari hanzvadzi yamai Privilege Mukande vanoti vanopota vachibatsira madzimai maviri aya uye shuviro yavo ndeyekuti vakwanise kuve nekambani inogadzira matoi munyika iyi.
Pari zvino muno macho zviri kufamba vati takatarisa kuti munogona kundopera nzvimbo yatiri yeFrancistown muno inogona kundopera. Saka tenda katarisa kuti tinotengesa mune dzimwe nzvimbo asi shanduko hombe iripo, asi dai kuti tinenge takwanisa kubva munzvimbo yatiri ino tichienda mune dzimwe nzvimbo kana kuwana matrip yekuti kana tagadzira tine trip yekuti tinondotengesa kwakati shanduro inowanika kwatiri.
Nyanzvi munyadze zvoupfumi uye vari mudzidzisi paHaborone University College of and Professional Studies vaEdzai Mugwagwa vanoti mabasa emaoko ndo anopapundudzo muBotswana sezvo indastri yenyika iyi ichiri diki.
Nyaya inoitika ndeyekuti muno muBotswana ka indastri ichiri diki zvakanyanyisa muno because muno muBotswana havasati vakwanisa kuproducer ivo pachezvavo kuti vanogadzira maproducts avo akati wandei handitya. That's why muchiona vanhu ka vanobva kune dzimwe nyika ka and they come here in Botswana to buy maproducts anobva from other countries handiti. Saka like maproducts ari muno mazhinji anofarirwa nevanhu ka ari kubva kune dzimwe nyika. Handiti industry yeBotswana ichiri diki kana ndichionanga.
Madzimai maviri aya anoti acharamba achiita mabasa avo emaoko aine chinangwa chekukuwa pakuru mune remangwana sezvo riri kuratidza kuti rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zemitambo. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambo wekuedzana masimba wanga ufarira kuitwa muHarare Sports Club mangwana wamiswa sezvo sangano rinotungamira mutambo uyu muNamibia reNamibia Rugby Union razivisa veZimbabwe Rugby Union kuti Namibia haichakwanisa kuuya nemhaka yemitemo mitsva yaiswa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yeNamibia yamisa mitambo yese ine kusangana kwakanyanya kubva musi wa 1 kusvika 30 Chikumi zvichitevera kuwanda kwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 munyika iyi. Manager weMasebos vaJason Maritz vati vave kutsvaga zvimwe zvikwata zvekutamba nazvo panguva shoma shoma yasara makundano e2023 Rugby World Cup Qualifiers asati aitwa. Makundano ema World Cup Qualifiers aya ari kuitwa mwedzi unotevera kuTunisia. Chikwata cheMasebos changa chavere masvondo matatu chiri mukamba. Zvichakadaro, mitambo yenhabvu yeChibuku Super Cup iri kuenderera mberi mukupera kwesvondo kuine mitambo mitatu yezvikwata zvemugungano reGroup 1 chete. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints masere ichiteverwa neCapes United neHarare City idzo dzine mapoints matanhatu. ZPC Kariba ine mapoints mashanu, Yada neHerentals dzichiteverawo nemapoints maviri chete. Kunyange hazvo Herentals neYada dziri kusangana mangwana, muteveri weYada vaJai Muneri vanoti kusatenga kwavo vatambi vatapa nguva yezororo kwavaparira makwikwi aya.
No new signing. Every team iri kutry ku upgrade ichitora ma new players. There's no team to progress in nombe. Sapasina new signing, I don't think there's progress.
Asi mutambo mukuru ndeuyo uri pakati peDynamos neHarare City mu National Sports Stadium Mekare. Pese panotamba zvikwata zvemuHarare izvi panowanzobuda nhabvu yemhando yepamusoro. Muteveri weDynamos vaTitus Goya vane chivimbo chekuti Dimbare ndiyo ichakunda mumutambo wakakosha uyu.
Tinoona chibudirira. Strike force yedu ndoitemba.
Mubati wehomwe wechikwata ichi vaWebster Marechera vanoti vavimbisa kutenda vatambi vavo pakuru kana vakatora mukombe uyu.
Kana vahwina imari yevakomana, imari yekuti kana vahwina muwana pekutangira.
Vavakidzani vayo Capes United ndiyo ichapedzisira kupinda munhandare nesvondo apo iri kusangana neZPC Kariba muNational Sports Stadium. Capes United inofarira kukunda kana zvaomesesa kuita mangange kuti irambe ine mukana wekuenda makota finali. Pari zvino Chicken Inn, Highlanders, FC Platinum neNgezi Platinum Stars ndidzo dzakamira pakanaka makwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Magweta aDr. Musa Kika adzokera kudare zvakare achipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro wekuti mukuru wevatongi Chief Justice Malava havana kuzvidza dare. Hurumende inoti ichaenderera mberi nekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo zvisinei nemutongo wakapiwa nezuro. Gadziriro yeZimbabwe yemakundano e2023 Rugby World Cup yavhiringwa nemitemo inobata chirwere cheCOVID-19 zvichitevera kubuda kweNamibia mumitambo yekuedzana masimba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 11 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Obulele abantu abane izolo, wathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus.
Abantu sebeqalisile ukwenza amaphathi, ukwenza ama-wedding, ukuziyela ema-churchi, abananzeleli ngengozi le esikhona.
Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni.
Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu, njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba babhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Mina ukuvota hayi angisozi, ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but yathisi nje so njani, ngiyasafa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo. Wathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus. Odokotela bathi kumele abantu balimuke umkhakha wegcikwane le-COVID-19 osumemetheka eZimbabwe. Kusenjalo, uhulumende wakwele Melika usenike inhlanganiso ye-Global Fund amabhiliyoni amathathu lengxenye $3.5 billion eyokulwisana lemikhuhlane embalwa egoqela i-COVID-19. EleZimbabwe likhangelelwe ukuba emalini le lizanikwa eyizigidi ezedlula amachumi ayisikhombisa kusiya kuzigidi ezedlula ikhulu $150 million. Ilizwe leZimbabwe liqhuba uhlelo lokuhlaba abantu lisebenzisa amajekiseni agoqela i-Sinopharm, Sinovac kanye le-Sputnik. Ukuze sihlaziye udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, uGibbs Dube uxoxele osikhwica mfundo Solwayo Ngwenya isiphathamandla sesibhedlela sempilo ngokobulawayo.
Abantu bayaxwayiswa njengoba kade bexwayiswa ukuthi bananzelele ngempilo zabo le ngendaba le eyobhubhane lololutsha ole-coronavirus. Lolu bhubhane asiyonto yokudlala lapha emhlabeni, luzothatha imiphefumulo eminingi kakhulu. Yikho siba ngaphambilini besixwayisa ngokubona kwethu ingozi ebuyayo ebantwini.
Abantu-ke bayalilalela yini sikhuca mfundo Solwayo Ngwenya, njengoba khanya ngazani lihlala libatshela ngakhonokho kodwa bayakwenza ukuthi bayahlangana benza lokhu lalokhu?
Abantu abaningi abalaleli izinqumo lezi besizikhuluma, njalo okukwenza kathesi inani libe nje abantu kwabalaleli bahamba bekhipha amakhala, abagqoke kuhle ama-face mask. Abantu sebeqalisile ukwenza amaphathi, ukwenza ama-wedding, ukuziyela ema-churchi, abananzeleli ngengozi le esikhona. Yiyo into eyenzela ukuthi igcikwane leli limemetheke lisiya phambili, ngoba vele nxa abantu behlangana liyalumatha lisiya phambili. Leli elinye elitsha leli abakhuluma ngalo elivela kwamanye amazwe amandiya libamba kwesikhathi esifitshane. Yikho ongawubona ukuthi inani selikhwele kanje ngesikhathi esifitshane, ngoba abantu abalaleli lokhu esikukhulumayo. Abantu akumelanga behambe lapho kuyenziwa khona isiminyeminye kudala sikhuluma. Kumele bagqoke ama-face mask, bevale amakhala, bengazi behamba bephefumulelana labantu, behlanze lezandla, bengahambi sibili siyaqonqosela lapho kulesiminyeminye.
Lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, isiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, kulabantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, kube labanye njalo abathi bengeke behlatshwe ngenxa yembiko ethulwa ebulenjeni be-inthanethi eveza ukuba amajekiseni la alakho kuba ingozi. Kodwa ingcwethi kwezempila kahle zithi akumelanga abantu balalele labo abangazilutho ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Baningi abantu abathi kabawatholi amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 endaweni ezichiyeneyo. Kube labanye abathi kuyethusa abakubala ebulenjini be-internet okuveza ukuba angaba yingozi amajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Omunye wabesaba ukuhlatshwa unkosikazi Gertrude Chuma.
Mina angaze ngihlabe ivaccine ngoba akulanto khathesi engangikhuthaza ukuthi ngihlabe, angilalwazi lokuthi khona. Instead ku social media uzwakala ukuthi after 2 years yagcina sungasakwanisa ukuyenza lokhu, so kugcina vele ungasabi le nto esikhuthazayo ukuthi khona sivaccinate.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Elizabeth Nyathi.
Ngahamba first time ivaccine ayikho, ibuye next week. Ngihambe futhi i-vaccine ayikabuye. Sengizwe lokhu chicha ngiseklinika ngidinga i-vaccine kuthi hayi sesihlaba labana abaphinda okwesi-2. Yo, sengizwile lokhu chance ekliniki ngisedinga yena i-vaccine naleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izizathu ziningi ezenza ukuba abantu bayekele ukuhlatshwa amajekiseni la.
Kulezizathu eziningi abanye abantu bayesaba ukuthi baye khona, abanye njalo bayafika kuma-centers okuthi umuthi wakhona i-vaccine yakhona yikho. Engxoxo fanele kwenzakale ukuthi kube le ndlela yokuthi uhulumende akhuphe ama-team anganika abantu i-awareness ukuthi abantu babone ukuqakatheka kwale-vaccine lokuthi kutshona empilweni zabo lokuthi kuseve impilo zabo.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, uthi uhulumende kufanele afake indlela zokukhuthaza abantu ukuthi bayehlaba ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Kumele uhulumende kaphume le ndlela ezinye zokukhuthaza abantu, angathatha le private sector ukuthi imncedise, kube le mklomelo ethile, kube khona okunye okuwinwayo, kube khona okunye okuzuzakalayo okuza kwenza ukuthi abantu bakhuthale ukuthi bayohlatshwa.
Odokotela bakhuthaza abantu ukuba bengalandeli okukhitshwa ebulenjini be-internet. Udokotela Rogers Magigo uthi kumele bahlatshwe ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus.
I-vaccine iqakatheke ngempela, singakwanisa ukuthi si-vaccinate sibe sesi-achieve le singathi herd immunity, sabe sesilomhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abe sekwanisa ukuthi asivikele, ama-effects angikhona abe semancane. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, lokufakaza into esingazaziyo, lokulalela abakhuluma abangakwaziyo ama-sources. Let's get vaccinated.
Udokotela Edwin Sibanda, umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, owenqabe ukuthatshwa ilizwi, uthi koBulawayo basuthisekile ngendlela abantu abahamba ngayo ukuyahlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uchaze ukuba uhlupho bekuyikusilela kwamajekiseni la okwenza abantu babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Uthe indlela zokukhuthaza abantu zingafakwa lapho nxa inani labantu abayahlaba selehlile, kodwa okwakhathesi azikadingakali. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amagqwetha amele uDokotela Musa Kika oyinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum abuyele emthethwandaba namhla lapho waphikisa khona okwethulwe ngabahluli bedale le-High Court abathe uChief Justice Luke Malaba kephulanga umthetho kulandela ukubuyela kwakhe emsebenzini. Yena wayesemiswe yileli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amagqwetha la athi kawavumelani lesinqumo esethulwe nguJustice Emitsanga loJustice Slivia Chirawu Mugomba abathe uMalaba walandela umthetho ngokubuyela kwakhe ehofisini, ngoba okwakwethulwe ngabahluli abamisa uMalaba umsebenzi kwase kufakwe eceleni kulandela isicelo sokwenza njalo ngabamele uhulumende abaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Kodwa ke lokho bechukana emthethwandaba ngodaba lolu abamele ukika labachuchisi abasekela isinqumo esenziwe izolo. Umnumzana Thabani Mpofu omunye wabamele ukika wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi kabavumelani ngitsho lakancane lokwethulwe ngabahluli bedale leHigh Court izolo. Kusenjalo kulabanye abantu abathi okwethulwe ngumthethwandaba akube thusi. Omunye wabo ngumnumzana Collins Ncube ohlala eHarare.
Kwenza umsebenzi wemthethwandaba ube nzima, i-court yanika i-judgment yona leyo. So nxa i-judgment ingasalandelwa sesizibuza kathesi ukuthi kulandelwani manje nxa umthetho kunguye futhi obaba uMalaba onguye ozahlala phezulu onguye olida ama-courts wona lawo kuza setshezwa njani.
Umnumzana Ndaniso Mpande ohlala eGwanda uthi kuyayangisa lokho osekusenziwa nguMalaba.
Uyangisa imuli yakhe, yangise thina, yangise ubuntu bethu. Lokho kwenzakalayo emakhothi kusithelela ulaka kakhulu njalo futhi kuyaveza sobala ukuthi ikhothi ayithembakalanga.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu, umnumzana Jenesani Ntungagwa ulombono ofanayo.
Daba lolu bese luthatha isikhathi njalo indaba ezinje beziyahlupha phambili athiwa ngama-case of presidents. Bawuyavele kungasoze kube ndawo odaba lukaMalaba ngenxa yokuthi yena owakuqala odaba lolu bese luthole engathi i-publicity eningi kakhulu njalo umuntu owayevele enikwe isikhundla esingathi ke sejudiciary enikwa yilabo ababe sezikhundleni ezombusazwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlindelwa Mancitshana laye oyingcwethi kwezombusazwe.
Bekuvele kumgceke ukuthi uMalaba bazamphendukisa. Sibonile indima ayidlalileyo ngo-2018 lapho kusiba nodaba lwemakhothi nokugxobagxoba akwenzayo impumela ka-2018. Kuhle kwaveza sobala ukuba amakhotsi ethu ivele iqamele ecele linye.
Uthi kayisahlonitshwa imithethwandaba.
Amakhotsi ethu azabe lokhu edeleleka ngoba bekusobala vele ukuthi sokuyisikhathi sokuthi uMalaba ayehlala phansi. Njalo akwenzileyo lokhu bekumele abe ngumuntu ongena ejele.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi okwethulwe ngabahluli kuveza ukuba iyalandelwa imithetho eZimbabwe.
Kutsho ukuba nanxaso kunjalo into yonke isifakwa eceleni sokubuyela emuva kube njengalokho kade kuyikho khona laba bahambe bayamangala bengakahambi ukuyamangala. Ngakho ke lokho ukukhunyela idaleli asiyonto embi, asiyonto ephandle, yinto vele evele ikhangelela ubana iyenzakale njalo.
Akwaziwa ukuba luzaphetha ngani udaba lukaMalaba emithethwandaba njengoba elesikhundla esiphezulu eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wengeza iminyaka yokusebenza kukaMalaba elandela umthetho weZimbabwe Constitutional Amendment No. 2 Act. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko ethulwe yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthi balutshwana abaphakamela phezulu ukuyabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo ngo-2023. Imbiko le iphuma ngesikhathi amabandla achiyeneyo ephatheke kunhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalise. Njalo labe-MDC Alliance behamba beqoqodela abantu ezindlini. Leli bandla lithi lijonge ukubhalisa abavotayo abatsha abayizigidi eziyisithupha i-6 million, futhi elezanu PF lona lithi likhangelele ukubhalisa izigidi ezinhlanu. Sixoxe lomnumzana Brendan Arnold Malaba olilunga lenye inhlanganiso ezikhuthaza abasakhulayo ukuthi bayibhalisa e-Unism Trust. Yena othi nxa abantu bengasasukumelanga phezulu kuzabangela ukuthi kwehliswe izigaba edale lephalamende ama-constituencies phansi kokuwaqoqa kutsha kuhlelo lwe-delimitation.
Masixwayisa abantu njalo sikhuluma labo ukuthi sibatshele ukuthi njananje kulilungele labo lokuthi behambe beyorejista ukuvota. Abanye sibili bayazitshela ukuthi njananje mina ukuvota hhayi angisozi ngenxa yokuthi angikaboni any change. Ngavota ngo-2018 but kathesi nje so njani ngiyasafa. So baye besithi like ukuthi why should I, ngcono phela ngibe ngisendlini or ngibe ngithengisa amatamatisi ami khonapha so that nge-list lami ngithole njani into enzakala ngiyidlile. njalo abanye babekhuluma the same thing besithi a njani nanjo silesifiso sifiso ukuthi sihambe siyo register kuyabhalisa kuyavota but manje inkinga eba khona ukuthi sisiphila nge hand to mouth ngeke ngachiya phela amatamatisi ami eceleni khona bonsithi ngiyaregister ngiyabhalisa ukuvota because intambama yayomele ngihle still ama reasons abo yiwa lawo sibili mainly but abanye nje abanye ba under age balesifiso sibili bakhona abantu abale 16 17 abaye bekhuluma besitanje manje thina silesifiso nje but asikafiki isikhathi sakhona so yiyo indaba ekhona njalo okunye engingakutsho yikuthi abantu abalesifiso njalo abale interest ezintweni zokubhalisa ukuvota ngabantu ababhalisa kudala ukuvota abatsha abakabekwazi bayazibuza ukuthi into le iyenziwa njani and njalo ukuthi sibathole bonke kwesinye isikhathi kuyabanzima ngenxa yokuthi abantu basendaweni esijiyeneyo and ngaze sifuna ukuthinta bona laba basemaphandleni silesifiso lathukobathinta
Kuyini ongakuxwayisa abantu?
I-advice engayitho kuma-youth, sicela nihambe liyobhalisa ukuthi lifuna ukuvota so that makubuya u-2023 lathi kube ne-representation.
Lowo ngumnumzana Brendan Arnold Malaba wenhlanganiso ye-UNISM Trust ophatheke kuhlelo lokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota. Ubexoxa lontungameli Nkomo we-Studio 7. Live talk namhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus emhlabeni jikelele kanye laseZimbabwe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo uthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usuqalile umhlangano omkhulu OG7 Summit okulenkokheli yevela emazweni athuthukileyo. Kuzakhulunywa ngokunenge emhlanganweni lo okugoqela ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 lentuthuko emazweni la. Inkampani yezindaba i-AFP ibika ukuba abatshutshisi kwelemelika sebehlolisisa ukwenziwa luhlangothi lwezemthetho olathatha kwinkampani ye-Apple imbiko ejulileyo emayelana laba kubandla lamademokrathi ngesikhathi kubusa umongameli Donald Trump. Lokhu kuvezwe liphephandaba le-New York Times elithi kwathathwa okule mibiko yomunye okhokhela idale lesenethe kubandla lamademokrats. Ibhanga elikhulu lomhlaba ele-World Bank lithi umnotho weZimbabwe lonyaka uzathuthuka ngesilinganiso esedlula okuthathu ekhulwini ngenxa yenhlelo zokulima lokungawi kwamandla emali yelizwe. Lokhu kuvezwe izolo kusethulwa ugwalo lwe-World Bank Zimbabwe Economic Update oluxwayisa eleZimbabwe ngendlela zokulungisa ingxaki kwezomnotho kanye lengozi yemvelo. Ibhanga leli lithi eleZimbabwe libhekane lezinye njalo ingxaki kwezempilakahle, ezomnotho, ezemfundo lezokuthola ukudla okweneleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kungenzakala sibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi khathesi igwayi selikuyise imali enenga singakafiki even halfway through the selling season. Ungakhangela njalo uzabona ukuthi njengoba izulu line okumangalisayo saba lesivuno esihle kakhulu ngo-2021. So kungenzakala ukuthi i-economy izancedakala ngokuthengiswa komumbu lokuthengiswa kwegwayi.
Lokhu kungabe kusisho ukuthi uhulumende uqhuba kuhle yini inhlelo zakhe zomnotho njengoba iningi lisithi alibone ukuthi impilo isigoqokile yabangcono.
So impilo kayikaguquki. Ilo iqiniso sibili ukuthi impilo ayikadindi. Abantu kabakabona ukuthi inguquko izafela ngaphi. Owakhathesi ithemba elikhona yikuthi nxa uhulumende engaqhubeka ngendlela ahamba ngayo engxenye kuzaba le nguquko ezaba khona. Kodwa owakhathesi abantu makhaza asikaboni ukuthi wonke okuthiwa ngabe World Bank labo babumthula incube abathi bona bakhangelela ukuthi iZimbabwe economy izathuthuka nge 7.8% bayakuthola ngapi. Sibona intengo ikhwela ezitolweni, sibona ukuthi abantu ama-salaries asephansi. So awukatranslate, awukafinyeleli ebantwini okuthiwa ngabantu laba abenzi into indaba zabo ze-economy.
I-World Bank ikhuthaze njalo eleZimbabwe ukuthi lilungise ingxaki kwezomnotho ezigoqela kwezempilakahle, kwezemfundo, lezokuthola ukudla okweneleyo. Kwenzakala ukuthi ngapho umnotho uyakhula, ngapho uyangancela.
So umnotho ungakhula sibili nxa sikhangela ama-figures, nxa sikhangela amanamba. Umnotho uyakhula kodwa ukukhula komnotho okunjengalokho thina siyabe sisithi ayisiyo i-development. Yikho sikhuluma nge-economic growth kodwa asikhulumi nge-development. Akukabi le-development lapha elizweni. Amanambazi ubaba umthuli ukhuluma nge-surplus ukuthi usebenzise imali enlutshwana ukwedlula ayithola ngenyanga. Kodwa unezikweleti eziningi kakhulu, so kusitsho ukuthi i-surplus iyabe ingatsho lutho. So i-economic growth siyabe sikhangela amanamba kuphela ukuthi amanambazi lawa ayengezelela yini kumbe uyini okwenzakalayo. Kodwa nxa sesikhangela i-development ukuthi sibambanise ukukhula kwe-economy le mpilakahle yabantu, lokho akukabi khona lapha eZimbabwe.
Lo umnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Sixoxela eseHarare. Kwezemidlalo, amantombazana amabili aleminyaka elitshumi lanhlanu adlala umdlalo wethenisi akhangelelwe ukuba aza kuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weBillie Jean King Cup oqala ngomvulo kweLithuania. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uthaliwana Shema uChilo Thanyarazwa Midzi bakhangelelwe ukuphakama ngomgqibelo belubhekise kweLithuania lapha abazamela khona eleZimbabwe ndawonye lomdlali wakuleli odlala eselizweni laseSouth Africa uValeria Bunu. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngesikhathi yephatheka kumncintiswano we-International Tennis Federation South Central owabadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lathobaminembili oqhutshelwa edolobheni lakobulawayo, uMidzi uthe ukhangelele ukwenza kuhle khona le kweLithuania.
Kakhulu ngoba amathuba anje atholakala nzima, njalo ngikhangelele ukuthi ukuyaphatheka kwelemidlalo kuzasivulela iminyango eminingi, njalo nxa ngiqhubeka ngidlala ngendlela engidlala ngayo ngingazithola sengidlala kusinga laphezulu.
Umncintiswano weBillie Jean King Cup ufana loweDavis Cup odlalwa ngabesilisa, njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe lincintisa liku-Euro Africa Zone Group 3. Kusenjalo umdlali wesilisa obekhangelelwe ukwenza kuhle kwimidlalo ye-ITF South Central u-Ethan Sbanda ugcine ebeka phansi izikhali engasezwa kuhle ngesikhathi edlala lo mdlali wase-South Africa uYarona Morule kusigaba se-quarter final.
Iqolo lami belibuhlungu, so bengayenzi ukuthi ngiqhubekele phambili uthi ndlali benza zimazamo aqalisa last week Monday ngize ngidlala i-tournament yami yakuqala. Last week yonke ivele ngadlala i-tournament injured, so la namuhla bekumele nizame inhlanhla yami kodwa iyadi.
Sikhangele umdlalo wenguqu kulimpela viki kule midlalo yesibaya sikagroup 1 kuphela kumncintiswano weChibuku Super Cup yona ezadlalwa ngokulandelayo. Kusasa iqembu leHerentals lizajibana leLeada ngehola lethumi lanye ekuseni, kuthi emini ngehola lesithathu iqembu leDynamos lizancikilana leleHarare City. Ngensonto iqembu lezePC Kariba lizajudulana leleCapes United ngehola lakuqala emini. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni National Sports Stadium esigodlweni iHarare. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo lwesiKristu uMeluleki Sibanda odume ngegama lokuthi Give More the Son of God ocula ekobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisasbanda we Studio 7.
Hello siphakamisa abaculi bakithi abachineyo njalo becula ingoma ezishineyo. Namhla siphethe ezikholo silomeluleke moyo yena ke udabuka ngapha
isuka ematopo endaweni yaseSlobini. Ngafunda eSlobini eprimary ngaphuma ngo 2010 ngase ngisiza endimeni zokucula ngomnyaka ka 2016 ngazwenza ingoma A1 isingi ngokusilela kwemali ngaze ngayathola imali ngomnyaka ka 2017 yikwaphe ngaphelelisa kwe album lami lonke ngomnyaka ka 2017.
Zomculo ngimo the son of God kodwa abalandeli bakhe bambiza amagama achiyeneyo.
Abaningi bathanda ukumbiza ukuthi inceku kaJehova. Okwamanje ngilama album amabili, eyokuqala ngeka 2017 ethi siyabathandazela elengoma ezingu 9, kuzobuya i-second album ithi baba bakhulule ngeka 2020.
Ukona abamenza hoba nomdlandla ukucula uGimo.
Ngithanda ukulalela kakhulu umculo wensindiso yamaNazaretha kanye lemvuselelo yamakholo. So ngase ngihlangana ke lo Rev Mchuma okhokhela iqembu lemvuselelo yamakholo. Wase nginikeza ke amanye amazwi okunjengisa indlela. Ngase ngisuka kuye ngaya hlangana lo Evans Nyoni, wase ngifundisa ke la ukuthi emculweni enza kanje, sase senza ingoma ethi Mose Mose. Ngakho ngacula nabo sisi ababili uSindisiwe Sibanda lo Immaculate Sibanda.
Hambi ukimo utulecelo kubalaleli siphosile phela isicelo sakho nceku yenkosi
besicela abalesifiso sokusincedisa ngemali zokuthi sirecord esiqhubekele phambili ngalomsebenzi wethu okucula bangaxhumana lami enambeni les 0716741631 kuInstagram ibizo ntholakala ngo Give More the Son of God lapho thola kwa ama video yethu. Ku Facebook ntholakala ngo Give More the Son of God. Ngiyabonga kakhulu libe lokulalela okuhle emsakazweni we Studio 7.
Kuchisele nqeku yenkosi umeluleli Sibanda owazwe ngegama lakhe lokucula uGimo the Son of God. Libe lempela sonto ebusisekileyo igama lamu Ezra Jesus Sibanda.
Uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abane izolo kwathi abangamachumi ayisithupha lane 64 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Amagqwetha asephanyeke olunye njalo udaba lokuvimba ukuba umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ahlale esikhundleni. Inhlanganiso ezizimeleyo sezizama ukukhanga abantu ukuba bebhalisele ukuvota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.